Tarira watakabvira nekubvira 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 Tichikuchidzira rudo imotokubvira Tarira watakabvira nekubvira 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 Tichikuchidzira rudo imotokubvira Rudo ruchingobvira Rwaitadza neiko kubvira Iwe uripo vira vira Rudo ruchingobvira Rwaitadza neiko kubvira Iwe uripo vira vira Zvauri vira vira Ndichakumirira Zuva rovira Chazano kuranzira Vekwedu vachakutambira Vachakugashira Kwenyu tichano uchira Vekwedu vachakubururudzira Tarira kwatakabvira nekubvira 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 Tichikuchidzira rudo imotokubvira Rudo ruchingobvira Rwaitadza neiko kubvira Iwe uripo vira vira Rudo ruchingobvira Rwaitadza neiko kubvira Iwe uripo vira vira Ndoda moto usadzime Pamberi pevanhu
Ndoda ndikuchime
Hosala Iwe neni tichabatanidzwa pamberi pavo Haya tebu Tichatsvodana nekuruma keke pamberi pavo Tarira kwandakabvira nekubvira 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 Tichikuchidzira rudo imotokubvira Rudo ruchingobvira Rwaitadza neiko kubvira Iwe uripo vira vira Rudo ruchingobvira Rwaitadza neiko kubvira Iwe uripo vira vira Zvauri vira vira Ndichakumirira Zuva rovira Chazano kuranzira Vekwedu vachakutambira Vachakugashira Kwenyu tichano uchira Vekwedu vachakubururudzira Tarira kwatakabvira nekubvira 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 Tichikuchidzira rudo imotokubvira